Vachitaura Studio 7 kumucheto kwemusangano wekuzeya bhiri remutemo unochengetedza kodzero dzevatengi, mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Amai Rosemary Siyachitema vati sangano ravo riri kutadza kunyatsomirira kodzero dzevatengi nekuda kwekuti ndivo voga vakasungirwa kuita basa iri munyika, uye vachitadza kuita basa iri sezvo vaine vashandi vashoma.
Okay, I suppose by virtue of being the only organization in a country of about 14 million people, and it's a small organization, and ingaisina a law backing the work it does, that would constrain anybody to be able to do its work. Kana tichizotine 19 staff members. Out of that 19, chaivo vanosimudza program, my regional officers, and isisu ma senior staff. Saka at the end of the day, it's not 19 anymore. Out of that 19, it's about 9 people, and that will constrain, especially where a vigorous consumer education, information, research is needed. For a whole country, 9 people is not enough.
Amai Siyachitema vanoti kunze kwekuwandirwa nebasa, imwe nyaya iri kukanganisa kushanda kwavo inyaya yemari shoma yavanowana kubva kuhomwe yebazi rezvemari. Vanotiwo mabasa avo anosanganisira kupa dzidziso kuvanhu maererano nenyaya yekodzero dzevatengi.
Because we are actually funded through the Ministry of Industry, and we are so thankful for the money that we do get, but it's never nowhere nearly enough for us to be able to do the education and information and research that we need to do for a country like ours. So that will be constraining. And now our education programs will end up being in the urban areas, because that's where we can reach our, you know, we need lot more people, more finances, and sound vehicles which out out into the rural areas, because it's not only the urban areas where you get consumers.
Amai Siyachitema vanoti dzidziso yevatengi inofanirwa kuitwa muzvikoro kuitira kuti kodzero idzi dzinyatsozivikanwe kuitira kuti dzizochengetedzwe nemazvo.
I mean, that the whole process, if you look back where we've been talking about consumer issues, we've always said that because the Consumer Council has got no law, like a Zimbabwean law, the backing of it, all the time our work has been persuasive, and, you know, things like consumer protection, good practice is that there should be a law, so that consumers have got a bedrock of law where they can look to for remedies and solutions, and where actually the flouting of consumer rights happen, there should be somewhere in law where it says that this is what's going to happen.
Panyaya yeConsumer Protection Bill, Amai Siyachitema vanoti bhiri iri parichazoitwa mutemo richabatsira kuchengetedza kodzero dzevatengi sezvo dzinenge dzava mubimbiro remutemo wenyika. Vatiwo pakati pezvimwe, bhiri iri kana razove mutemo richange richizopa masimba ekuti pange paine sangano rinonzi Consumer Protection Commission, CPC, inenge ine nhengo dzinobva kumasangano anoti Environment Management Agency, Farmers Association, Ministry of Finance, Competitions and Tariff Commission, Standards Association of Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, uye neGweta.
Vehicles like Ministry of Education to ensure that consumer education is in curriculum. That way, you know, you're not even, you know for sure anybody who gets into the school process will get consumer education.
Mumwe mugare wemamutare muno kuchikanga va David Mutambirwa vanoti bhiri iri range richizeiwa rinenge rakanaka kana razive mutemo ndokunge rikatevedzwa nemazvo. Vamutambirwa vanoti Consumer Council of Zimbabwe inofanirwa kupindira munyaya dzakaita sedzemakambani anotengesa zvinhu zvisina kusimba uye zvisiri zvemhando yepamusoro kunyanya zviri kubva kuChina.
Consumer Protection Bill ibhiu rakanaka kana tichizobatwa zvakanaka, asi chingangodaro chichizorikanganisa ndechekuti vamwe vanopa maservices vacho ndo vanenge vachizoriimplementa, asi rikaitwa mune mazvo zvinorerutsa kutambudzika kwanga kuchiitwa vanhu nezvimwe zvinhu zvanga zvichiitwa zvisina kururama zvaizoshungurudza vagari nevanhu vanga vachiwana maservices. Zvakafanana nekuti zvimwe zvinhu zvaibva kune dzimwe nyika zvanga zvichiuya pamwe zvinokonzera zvirwere, zvinokonzera nharaunda yedu, zvinokonzera kuti zvimwe zvirwere zvirambe zvirimo mukati meugaro hwedu huchizotikanganisa magariro nenguva kusvika panguva inoteera.
Mumwe avo vange vari pamusangano wanhasi amai Benita Goneso vanoti CCZ inofanira kupindira panyaya dzemitengo inosiyana siyana muzvitoro pachinhu chimwe chete. Amai Goneso vanoti vanofamba vanoda kuti CCZ ipindire zvakare mukushungurudzwa kwavanoitwa nemapurisa mumigwagwa.
Ndaifunga kuti kazhinji panyaya dzemaprices achona anoningirika nekuti unoona kuti pane imwe shopu unoona imwe price kune imwe shopu ine imwe price, hatichazivi kuti price ndiyo here kana kuti chinyi, uye mabatirwa anoita vanhu mumarodhi mumachinyi zvanandirimbotaura zvezvi wecross border. Tine problem iyoyo yekuti unozouya wotengesa chinhu pasisina kana sendi, zvaita kunge uri kudhura sitereki. Ende wasvika munomu netswa murodhi nevezimura waitwa sei handitika.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe riri kupinda mumatunhu ose emunyika richiita dzidziso yebhiri iri pamwe nekunzwa pfungwa dzevanhu pazvinhu zvavanoda kuti zvinge zviri mubhiri iri risati razeiwa muparamende. Amaisi achitema vanoti CCZ yasara nekushanyira kwamutoko uye neHarare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Ilwe Damoyo.